Elemente. Yeah. Yeah. Nyange tizame zvirambe inzwa chautora mukombe pasiri ino haridi nyope inzwa wotosunga dzisimbe nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita zvaisava nyore tifundewo zvaisava nyore tije tipfekewo baba vakashaya ndokusara namai life yacho aisava mafani takautamba unherera ndichitsanangura terera taidzikisirwa kutererwa ndichitaura taisatererwa ipo pano patasvika inyasha kana mberi kwatino yenda inyasha zvamunonararamo aina shasha inava yepenzi ringa muchikasha nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita varumbeka takaiona ndondo tichikura waiva mutoro ona mukoma wangu we zvaisava nyore tiyaruke asi zvinoita life ukasa ishe vachafura light trust me we tell you no lies one day ghetto youth shall rise nyange tizame zvirambe inzwa chautora mukombe pasiri ino haridi nyope inzwa wotosunga dzisimbe nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo tereraka ndomamiriro azvakaita nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita zvaisava nyore tifundewo zvaisava nyore tije tipfekewo baba vakashaya ndokusara namai life yacho aisava mafani takautamba unherera ndichitsanangura terera taidzikisirwa kutererwa ndichitaura taisatererwa ipo pano patasvika inyasha kana mberi kwatino yenda inyasha zvamunonararamo aina shasha inava yepenzi ringa muchikasha nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita nyanga iri nhamo takakurira munhamo takarerwa nenhamo taitonzive nhamo ona tereraka ndomamiriro azvakaita.